Mupfungwa dzavari kupa paFacebook, paTwitter neWhatsApp, vanhu vakawanda vari kushora danho reporters iri, vamwe vachiti iyi nzira yehurumende yekuedza kumbunyikidza kodzero yekutaura pachena munhu akasununguka, vamwewo vachiti danho iri nzira yehurumende yekutsvaga nayo mari nedemo. Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa, musangano reNational Youth Development Trust, vabeku musamoyo, vanoti zvinoshamisa kuti Potras yatora danho rinoita kuti veruzhinji vadhurirwe nekushandisa internet, apo dzimwe nyika dzose pasi rose dziri kuita kuti veruzhinji vakwanise kushandisa internet pachena.
It's a very retrogressive move. Ikozvino tichiona kuti even Ministry of Education iri kuzama futi kupromota kuti vana vashandise ma social platforms kuti va increase ma studies avo. So ndotoona kuti even hurumende ipapo they are contradicting themselves kuti even where they have been advocating kuti ma network providers vadzikise price yema bundles kana kuti yema tariffs internet, but ivo manje vakutouya ne directive yekuti akwidzwe. Ipapa in the world tine inonzi free internet for all campaign, but isusu muZimbabwe we are restricting that and going back into the 18th century. Ine ndirikuona kuti izvi hazvienderane ne 21st century thinking, kufunga kwekare.
Mazuva mashoma apfuura, Potras yakazivisa kuti yave yatora danho rekuti hapana kambani yenhare mbozha inofanirwa kubhadharisa mutengo uri pasi pe12 cents pa minute imwe chete pakutaura panhare mbozha, uyewo kuti mitengo yeinternet haifanirwe kuve pasi pe2 cents pa megabyte yega yega. Mushure medano iri, makambani enhare mbozha eEconet neTelecel abva akwidza mitengo iyi kutanga nhasi, uye kambani yehurumende yeNetOne inotarisirwawo kukwidza mitengo yayo chero ipi nguva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuPotras panyaya iyi. Asi mukuru wePotras vaGift Machengete vakaudza rimwe bepanhau rehurumende kuti kukwidzwa kwemitero uku kwaitwa mushure mekutaurirana pakati peboka ravo nemakambani enhare mbozha ari munyika. VaMachengete vakati nekuda kwekuti Zimbabwe yenyika yakakomberedzwa nedzimwe iri kure nemahombekombe egungwa panosvikira tambo dzinoshandiswa kufambisa masaisai eInternet, izvo vakati zvinoitawo kuti kushandisa internet kudhure munyika. Asi mumwe mugari wemubulawayo muzvare wimbai moyo vaudza Studio 7 kuti zvinoshamisa kuti mari yekushandisa internet muZimbabwe iri kuramba ichikwira asi kune dzimwe nyika ichidzika.
Honestly, vanhu vakawanda ike zvinova kushandisa internet, which means ma price anofanira kunge achidzika. Asi ndinoshamisika ari kutokwira muno muZimbabwe. Internet yemuno muZimbabwe inouya siyana nedzimwe internet dzedzimwe nyika dzose. Handinzwisisi nekuti kana ivo vatungamiriri chaivo zvinhu zvakadai zvichiitika vakatarisa zvinorevei, vanoda here vana veZimbabwe kana kuti.
Mupepeti webepanhau repaInternet reTechZim vaSoul Kabweza vaudza Studio 7 kuti danho rePotras rinogona kuve rakaitwa nechinangwa chekuda kuti hurumende iwane mari kubva kumitero inobhadhariswa makambani enhare mbozha.
Pane rimwe divi zvinoita kuti hurumende iwedzere mari yainokwanisa kuwana kumamobile operator makambani acho anoita zveinternet. Kana vakakwanisa kuti vacharge vanhu mari yakawedzera, mataxes iwo anobva awedzera. Ichi chinhu chinogona kumotivata hurumende kuti ibve yakwidza maprices. Saka ndinoona kunge ndicho chimwe chikonzero. Kune rimwe divi internet yepafoni yakonzera kuti vanhu vakwanise kushambadza zviitiko zvemunyika zvingave entertainment kana kuti zvematongerwo enyika chaizvo. Kunyanya tichitarisa zvakaitika gore rakapera kuti paFacebook nepaWhatsApp vanhu vaiwana mavhidhiyo aitsanangura mareasons ari kuita kuti vanhu vatambudzike munyika, zvinhu zvakadaro vachivhurana pfungwa. Saka izvi zvinhu zvinogona futi nge zvakakonzera kuti hurumende ione kuti maprice awedzere.
Asi vakabweza vati mari inotarisirwa kuwanikwa nehurumende iyi inogona kuzove shoma kana vanhu vave kushandisa internet zvishoma nekuda kwekudhurirwa.
Pakuti hurumende nemakambani emafoni vachawedzera mari pamataxes uye parevenue, izvi handisi kuona kunge zviri obvious kuti zvichaitika. Nekuti kana vanhu vasisashandise internet kunyanya, zvinogona kutoita opposite effect yekuti mari yacho ichatodzikira. chimwe chandiri kuona chichanyanyo itika ndechekuti mafambiro anga aita information achadzikira kushambadza information kwanga kuchiitika kuchadzikira zvinoreva kuti vanhu pakuvhurika pfungwa because internet ndicho chinhu chimwe chete chinokonzera kuti vanhu vazive zvekuitika pasi rose vazive matrends vazive kana kodzero dzavo saka kana isisipo zvichanetsa kuti vanhu vazive zviri kuitika
Vachipindura mibvunzo kubva kuvanhu vakawanda pamusoro pedanho reporters paTwitter pavo gurukota reumhizha hwekufambiswa kwemashoko vasuper mandiwanzira vati havana zvavanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo vari pazororo. Gore rakapera, Potras yakakonzera zvemutauro, apo yakatora danho rekuti makambani enharembozha asaite zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekuderedza mitero. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.